manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 30 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We understand that some people are taking money from the governor buying fuel.
Tinoziva kuti vanhu vari kupiwa mari neRBZ vachitenga fuel, vachitengeswa kunze uye mari yacho haidzoke muno.
Komiti yeparamende inoudzwa kuti kushaikwa kwemafuta mumagaraji kuri kukonzerwa neuori huri kuitwa nemakambani anotengesa peturu nedhiziri.
Ndopa pabatosvira toro yacho ipapo nokuti vanozokwanisa sei kuita basa ravo vasina kurerekera kuti nokuti izvoni justice matanda moyo mudzimai wegurukuta rehurumende vatibusisi kukonza saka kana akaona kuori kuministri ikoko kana kuti neshamwari dzemurume wavo vanozvisvisa here.
Kudomwa kwamai Louise Matanda Moyo sasati garo yekomishen inorwisa uori koshorwa nevamwe. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinovhara ofisi yaro muHarare nepamusana peuori unonzi wanga watekeshera muofisi iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya pamwe negurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti dambudziko rekushayikwa kwepeturu nedhiziri munyika riri kunyanya kukonzerwa neuori huri kuitwa nevemakambani nemagaraji anotengesa mafuta. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto vamanguzha vati vanoshamisika kuti pane mitsetse yepeturu nedhiziri ivo vakapa makambani emafuta munyika magwaro ekubhadhara mafuta aya kana kuti maletters of credit anokwana nyika yese. Vati pari zvino vakabhadhara mari inoita mamiriyoni zana negumi nemashanu emadhora ekuamerica iyo vati inokwanisa kutenga marita mamiriyoni zana nemakumanomwe emafuta pamwedzi kunyange hazvo nyika ichida zana nemakumi matatu emamiriyoni emarita emafuta pamwedzi. Vamanguzha vati pane humbo hunoratidza kuti mamiriyoni mashanu emarita ari kubva kumatangi ekumasasa zuva rega rega asi mafuta aya asvike kumagaraji sezvo ari kuendeswa kunze kwenyika. Vamanguzha vati izvi zvinoratidza kuti pane chitsotsi chiri kuitwa nemakambani aya.
What we are dealing here is the issue about a symptom of lack of confidence.
Yeah, tibitawa nezvayo. Inoratidza kuti havana vimbo nezviri kuitika. Uye ndofunga kuti zvahwana minister zvishaika dzirisa nyaya iyi. Izvi zviri kuitika munyaya dzeupfumi uko vanhu vari kutara mitengo yavanoda nekuita madu acho jina.
Asi vamanguzha vaudza komiti kuti nyika ine chikwereti chisati chabhadharwa chemari inosvika mazana maviri emamiriyoni emadhora kumakambani ekunze anotengesa mafuta anosanganisira Independent Petroleum Group, Glencore, Trafigura, Engine neTotal. Vachipawo humbo kukomiti iyi vachasi vati zviri pachena kuti pane uori huri kuitwa nemakambani aya uye vari kutora matano ekupedza zvese izvi. Vatiwo mafuta emotokari emuno ari kutengeswawo kunyika dzakatikomberedza sezvo akachipa kudarika kunyika idzi. Vachasi vati Zimbabwe Energy Regulatory Authority inofanirwa kupiwa simba rekuita basa rayo nemazvo pamwe nekuongorora kuti mafuta anofamba sei kubva kwaanochengeterwa kumasasa kuenda kumagaraji mazana matanhatu nemakumi maviri anotengesa mafuta aya munyika.
We understand that some people are taking money from the governor, buying fuel.
Tinoziva kuti vanhu vari kupiwa mari neArabizet vachitenga fuel, vachitengeswa kunze, uye mari yacho haidzoke muno.
Vacha sina vamangu yavatiwo nyaya manyepo pamadande mutande akaita se WhatsApp ne Twitter ne mamwe ndio anokonzeresawo kuti vanhu vaite chipatapata chekutenga mafuta vachicheneta mutsimba izvo zvinoita kuti ashaikwe mumagaraji vati izvi ndizvo zvakaitika svondo rino apo pakataka kufambiswa mashoko ekuti mafuta emotokari ainge akwira mutengo asi iwo asina pavabvunzwa kuti sei vari kuramba kuti mafuta atengeswe nemadhora ekuAmerica vamangudya vati hazvigoni kuti hurumende iite izvi nekuti vanhu vakawanda munyika havawane mari iyi vati zvikamu makumi maviri kubva muzana chete zvevanhu munyika ndizvo zvinowana mari yekunze pavabvunzwa neimwe nhengo yekomiti iyi vaane lendevele kuti havaonese kuti nyaya dzekusamira zvakanaka kwematongerwo enyika ndidzo dziri kukanganisa zvinhu munyika vachasi vati zviri pachena kuti zviri kuitika munyika zvinokanganisa chimiro chenyika.
I think all of us, when we are in Parliament, we see this every day, every day, every day.
Tese tinozviona zuva nezuva muparamende vanhu vachipopotedzana vachitadza kutaura nyaya dzinosimudzira nyika saka hatingati zvematongerwo enyika hazvisi kuitika tinotungamira vanhu saka vanoteerera zvese zvatinoita saka izvi zvinokanganisa chimiro chenyika.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vati zviri kuitika zvinoratidza kuti nyaya dzisimatongerwo enyika dzinoda kugadziriswa
asi ngatitarise situation yekuti Zimbabwe yapa situation yepanic vanhu havachazivi kuti iko zvinezvi iyo fuel yatiri kutaura iyi vamwe vanhu vakutotenga vachichengeta mudzimba mavo zvinogona kunge zvichitodero chingwa ichi chikutorwa chichichengetwa mudzimba vanhu havachaziva zvadzokera kunyaya yeconfidence yataurwa naamangudya vamwe vaivai kwete vataura kuti hanzi hamusina ichokwadi kuti hamusina confidence and say this is not confidence nokuti system ye governance yakolapsa
zvichakadai vachasi vazivisa kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti mvura irambe ichidzikira kukariba izvo zvinogona kuti gwenya remagetsi rimire kushanda mukati memwedzi gumi nemina kana izvi zvikaramba zvichiitika vatiwo nyaya yekusabhadhara magetsi kubiwa kwematransforma nedzimwe tambo dzemagetsi zviri kutadzisa ZESA kuita basa rayo nemazvo vachasi vatiwo board rezesa pamwe nevakuru vakuru mukambani iyi vange vasiri kufambisa basa nemazvo izvo zvaita kuti kambani iyi isvike pakutadza kugaya magetsi anokwanira nyika vachasi vati vachadoma nyanzvi nevanhu vane chimiro chakanaka kupinda muboard rezesa kuti vaburitse kambani iyi mumadhaka mairi ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti hurumende yavo haisi kuzoregerera uori uchitambarara serunyemba. Vachitaura pakuparurwa kweProcurement Regulatory Authority of Zimbabwe muHarare, mutungamiri wenyika vavimbisa kuti mazuva ezvikwata zvevanhu vari kuita uori asvika kwamvura yacheka makumbo, vakati uori hausi kuzopiwa mukana. Vamunangagwa vatorisawo mhiko amai Lois Matanda Moyo, vanove mudzimai wegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vasibusiso Moyo, sasa chigaro wekomisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano runorwisa uori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba.
Ndinofara kunzwa mutungamiriri wenyika achitaura mashoko akadaro nokuti zvechokwadi uori muno muZimbabwe watekeshera. Chinongondisiwisa ndechekuti mashoko avo iwayaya akanaka asi kuti tabvunda pasi apa pagiraundi zvinenge zviri kupokana nezvinenge zvichiitika nokuti izvo vanhu vakavatenderedza kana kuti ivo vavanopawa mabasa iwayaya kazhinji kazhinji acho tinoona kuti vanenge varitoriwo futi compromised. Saka ndinofunga kuti mashoko ake iwaya anofanira kutedzerwa nezviito kuti kuti apera ari mazwi chete nokuti tava nenguva huru tichinzwa mashoko anoda kusimbisa kukurwisa uori asi tinozoona kuti hapana chinenge chichazoitwa.
Tinonzwa vachitaurawo vamunangagwa vachiti ivo vanozvizivawo kuti mune mamwe mapoka ehurumende umu mune uori huri kuitika. Kana vaine ruzivo, chii chiri kuita kuti tisaona vachitora matanda?
Zhinji kazhinji tonga pavanenge vapiwa mapepa anoratidza uori ungochiitika vamwe vachiva vavandiwa vamwe vanenge vari muhurumende kana kuti vakuru vakuru vemapazi ehurumende vanova vaanoshanda navo. Saka zvinorema kuti munhu akadaro unge uchimudi uchimusunisa, nekuti vamwe vacho ndo vakabatsirawo kuti vaunge vari pachigaro pavari papapa. Saka ndinoona kuti mutungamiri wenyika uyu ari parumana nzombe kuti asungirire vamwe vake, zvinenge zvaita kuti vamwe vacho hamuchaona kuti kwesu nebasa ratakaitawo kuti munge muri pamuri papapa.
Taonawo nhasi vamunangagwa vachitoresa mhiko sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Moyo. Idanho rakadii iwe iri muchitarisawo munyaya dzekurwisa uori?
Ndopabva patosvira tsoro yacho ipapo, nekuti vanozokwanisa sei kuita basa ravo vasina kurerekera kuti nekuti izvo Justice Matanda Moyo mudzimai wegurukuta rehurumende vasibusisi kuora. Saka kana akaona kuori kuministri ikoko kana kuti dzimwe shamwari dzemurume wavo vangadzisiisi here? Ndinofunga kuti vanga vachida kunyatsorwisana neori chaizvo. Vashaka vamwe vanhu vasine nechekuita nekabineti yavo, vatungamiri mapazi vakafanana newaye, izvozvizvi vari kuti vada kurwisa makaterozi. Ati tikaona izvozvizvi kuti vari kungodoma vanhu vari muchisekero chavo icho chaicho, yatove imwe katiro yatodi iritoripo nechekudhara iyoyo. Saka ndinoona kuti ipapa panenge pachireshwe zvakanyanya zvikuru, nekuti vanhu vazhinji vanga vakamirira kuda kuona kuti ndiani chai chai achaitwa sachigaro wekomishen iyoyi. Saka zvinobva zvataridza kuti hapana kwatiri kuenda hedu pane kurwisanawo neuori razvakadai.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamembe kweAfrica, musangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, vamunyaradzi Alois Chaumba vari parunare kukwekwe neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti rambovhara hofisi yaro muZimbabwe richipomera vakuru vacho uye bhodhi mhosva yekuita zveuori. Kunyange hazvo mukuru wesangano iri muZimbabwe vaCousin Zilala vakamanikidzwa kusiya basa gore rapera, bhodhi rakasara richishanda rabva ramiswawo basa nhasi zvapakuti hofisi imbovharwa. Amnesty International inotiwo mapurisa emuZimbabwe akatosumwa nezveuori uhu. Sangano iri rati richaonawo kuti mari dzose dzakabiwa dzadzorwa. Studio 7 yabata mukuru weAmnesty International kuchamembe kweAfrica vaRobert Chivambu kuti tinzwe pamire sangano iri.
Yeah, so it is unfortunately we cannot comment further than the statement that we have issued for legal reasons, because the issue that we're talking about is being investigated by Zimbabwean authorities. So we are not commenting further. I'm sorry we can't. So I don't want to go into a debate with Mr. Kazim Zilala. It's precisely his decision if he's been talking to you.
SeAmnesty International tine urombo kuti hatingakwanisi kupindura zviri kutaurwa navaZilala, nekuti nyaya dzavari kutaura idzi dzitori mumaoko emapurisa dziri kuferefetwa pari zvino.
Mukuru weAmnesty International kuchamembe kweAfrica vaRobert Chivambo vashaura vari muSouth Africa. Asi vaZilala vati Amnesty International iri kuvapomera mhosva yekunyepa uye naivo vachakwirawo kumatare.
Awo ndiwo anonzi manyepo blessings. Nyaya iyi yakanga iri nyaya yokungotsvagidzira kuti vakwanise kuvhara mastaira avo vanga vachiita, ekuti vakanga vaakuda kuchinja leadership yemunesi muZimbabwe. Saka vakanga vachishaya kuti kovozviita sei kuti vaine leadership yeAmnesty muZimbabwe. Saka nzira imwe yavakashandisa ndeyokutanga kudzinga director unova inini. Vakatonditiretena kubva patakasangana tiri kumusangano watanga tiri kuRome. Vakanditaura kuti iwewe chisiya basa kana usingadi tichakudzinga. Naizvozvo vakanga vachitiretena even the local board reZimbabwe kuti vakarega kundidzinga vachazodzinga bhodhi iroro. Saka nokudaro bhodhi iroro inini ndakabva ndarizaini, ndobva vati tisakana zvawarizaina takuda kuita oditi. Ndikati ndarizaina ndakupai 3 months notisi ndiripo, kana muchida kuita oditi yenyu itai, ndii ndinenge ndiripo kusvika 3 months dzakwana. 3 months dzakakwana havana kuita oditi iyoyo. Vakazoti ndabva zvachose, ndobva vakatanga kutanga kuita oditi ndisisipo, zvekuti handina kutombokwanisa kana kuti ndione audit yacho nanhasi handina kuiona.
Saka basa mangama siya rini mwezi upi chaizvo?
Ini basa ndaka resign musi wa 21 March gore rakapera. Ndaka resign musi wa 21 March ndiri pasi ndavapa 3 months notice. So by 30 June ndakanga ndiri officially no longer a staff member of AMNE. Pa 3 months dzose dzana ndiripo havana kukwanisa kuita audit report. Saka zvavo zvava kutaura izvo hatimbozvinzwisisi. Hazvisinei, isusu vanhu ava vabudisa vakazoreceiva ripoti yokubva kumapurisa kuti audit yamuri kutaura iyi kuti yabudisa fraud. Hapana kana fraud one yakabuda. Saka imini vakabudisa false report kupolisa. Saka taona ripoti iyoyo, vapiwa ripoti iyo nemapurisa. Takabva tavasuwawo kana defamation of character and ne malicious arrest. Saka vane nyaya 3 mucourt. 1 Tetua Musiwa ari kudane yake case defamation. Inini sakazi ndilala ndine case yangu defamation. Sivongile zindeva ane case yake defamation. Asi inini zvakare ndine imwe case navo kupolisi ye constructive dismissal. Because vakandimanichidza kuti ndisiye ndine case navo inotori mucourt.
Vanga vari vaive mukuru weAmnesty International muZimbabwe vakazi Musilala vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muSudan vanoti kuratidzira kwavo kuri kubudirira zvikuru zvichitevera kuramwa mabasa kwaitwa nevashandi vemumabhanga pamwe nemahofisi ehurumende. Varatidziri ava vari kuda kuti mauto ari kutonga munyika iyi asiye basa, nyika yetongwa nemunhu akasarudzwa nevanhu. Chirwere cheibhola chaputika zvakare muDemocratic Republic of Congo. Chirwere ichi chinonzi chakakurisa zvikuru uye chiri kuvhiringa zvakanyanya vana vadiki. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kunonzi nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye dzezvematongerwo enyika kuri kupa kuti munyika musagadzikane zvepa kuti hurumende isunge vemasangano akazvimirira uye vanopikisa. Vanhu vakawanda munyika vainge vaine chido chekuti pakapera sarudzo pazoitwa nhaurirano pakati peMDC neZANU-PF kuti zvinhu zvigadzikane. Asi kusagadziriswa kwenyaya iyi kuri kupa kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru uye Zimbabwe iri kuramba ichipinda muzvikwerete zvemafuta ekufambisa dzimotokari uye magetsi zvapakuti zvishayikwe zvopakuti maindastiri agwadame. Mamwe makambani ehurumende atanga kuti ave kuda kuti vanhu vabhadhare zvinhu nemari yekuAmerica chete kwete maRTGS. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi pamwe namuzvina bhizimusi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
Aiwa, mamiriro akaita zvinhu ndekuti tikuenda yatingati transition. Saka panenge paine mahiccups maup and down anenge achiitika. Ndo ari kuitika ezvispeak. Ezvi rinomba tanga tine karenzi vainge iri 1:1. Izvozvi mutemo wakachinjwa. Sekuchema kwakuchingoita vanhu vachiti bhondi rinoti hariri 1:1 neUS dollar. Saka pakaitwa monetary statement pakaitwa maadjustments ekuti no currency ndapaitwa interbank market where people can sell and buy foreign currency and US dollar rakutirwa nemarket value. Saka that adjustment is still being filtered through the market. Ndozvi kukanganisa upfumi asi passing phase yekuti once zvagadzikana zvinofanira kutora order nekuti 1:1 yange yagara for quite a number of years. Saka adjustment yakadaro inotirwadzii kuti izonyatsoitika. Saka zviri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire.
Vamudzengi, ndo maonero amuri kuzviita here kuti zvinomboti rwadzei kana muchikwidza makata asi matero ave pedyo?
Zviri kutaurwa navamuponda izvi.
Zvinhu zvatagara tichingonzwa ndozviri kutaurwa navamuturi nguva nemisi. Asi tikada kuzvitarisisa tichaona kuti zvavakapromisa vamuturi vanga vati kanochaya April unoyi watopera, April wakatopera, zvinhu zvinenge zvaanani. Asi zvinhu zvakatowedzera kuipa munyika. Saka zvatinoona ndezvekuti hongu vamuponda vari kuti zvinhu zvinomboipa. Asi katedei zvaitira tose ndo pane nyaya. Mukatarira muhurumende muchaona kuti spendicha yemuhurumende hongu vari kuti vadzisa but haina kudzira. Vari kungotaurwa vanhu vari kutambura vanhu vepasi pasi tisitanyanya kuneseka.
Vamuponda, todzoka kwamuri. Vamwe vari kutiwo nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi hurumende yakungorova bembera ichizora vanhu mafuta enguru yavasina kudya ichiti vari kuda kuipandukira nekusunga vemasangano akazvimirira oga nevanopikisa. Munoti kudini mashokwani?
No, zviri kuitika ndezvekuti obviously vanhu vanga vachienda kunotenga kunze vachida kupandukira hurumende vachitaura all this kind of thing. Saka inini zvamuri kutaura izvi zvinhu zvataona kuti paindaneti pavazara nyaya yekuti kuda kuti kwashutdown yenyika. But shutdown yacho yatadza kubudirira and vanhu vavanoda kushandisa social media to cause alarm and despondence. Zvinhu zvekuti isu tofanira kugara tiri alert as all Zimbabweans. We want peace in the country and we want vanhu vanenge vachitaura zvinhu zvisingaitiki sezvaakushandiswa media, social media. Ofuchi expect kumedia vatinavo paplatform wa kuti vangada vachitopa yatingati yambiro kuti vanhu ngavasa abuse social media kutaura zvisirizvo nekukonzera mhirizhonga paningi. Iwo vemascso ava ngavave vanhu vari responsible kuri zvekuti vanhu vanopiwa maus dollar kunze kwenyika vodzoka muno wokonzeresa chaos. Ndozvinoti nyika ite mberi tension asi otherwise we should be focused on developing the country.
Vamudzengi, munoti kudii nezviri kutaurwa navamuponda zvekuti pane vamwe vemasangano akazvimirira ava vari kuda kupidigura hurumende vachishandisa madandemutande akaita sana Facebook nana Twitter?
Hurumende kana yosunga vanhu inofanira kuvasunga on the basis yeevidence. Panofanira kuva neumbowo hwekuti vanhu vada kuita zvakati. Nyaya dzokuti vanhu vapandukira hurumende idzi inyaya huru, hadzisi nyaya dzokungoti munotanga makanda. Panofanira kutanga paitwa kuongorora then kana paonekwa kuti pane nyaya younzwa kumatare, kwete kuti vanhu vanonzi vandoita chiworkshop kumaldavhas uko. Chiworkshop cheindirwa nevana vacheche votouya vonzi mada kupandukira hurumende. Izvozvo hazvizofambi zvakanaka. Kana izvozvo zvambotaurwa navamuponda kuti upfumi hwenyika hungazomira zvakanaka after 2 years, hazvizoitiki nokuti nyika inenge yoonekwa sekuti yava nyika yemapurisa kana kuti iya inonzi a police state yokuti vanhu havachina kusununguka. Munhu wongobhururuka woenda kuti workshop wodzoka wosungwa. Chero vanhu vanoda kuunzawo mari vanotoziva kuti mari dzedu tinotorekwa kana nyika ichimira zvakadai.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Manzwawo zvakare kubva kuna muzvinabhizimusi vari nhengo yezano PF vaGilbert Muponda. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi uye mabatiro azviri kuita vanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai chipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kwira kuri kuita zvinhu muzvitoro uyezve kukwira kuri kuita mafuta ekufambisa.
mukutaurana anonzi Lennon Ruiz ndiri kufona ndiri kuno kuweza.
Okay, kwakadiko kuweza mukoma Lennon?
Asikuno kumaruwa, things are even worse for an ordinary villager. Mm-hmm. Mafuta ekuenda kuHarare up and down. Mabhazi arikukwira every day kana kuti bhazi rane iko cage vanenge vaine percentage yavanenge vachida. Things are really bad. Inini nendi tine access yekuenda pama Facebook, tine access yekunyora maino nepama internet. Zviri nani asi pazviri, but ndofunga kuti vatungamiri venyika, vatungamiri vari muZANU-PF, vatungamiri vari muapa mavankosana moyo, vatungamiri vari muNDC, ndofunga kuti utungamiri hunofanira kuisa vanhu pamberi before our own interest. Dialogue yemuZimbabwe ndofunga kuti iri kuitwa ikai, it's one step towards solving our problems, but ndofunga kuti vamunangagwa dai vawano ewoye yekuti vasvikira no vachanisa vataurirana.
Nditabet Manyoni ndiri kuZimbabwe.
Aiwa, tinombofara kunzwawo madzimai. Kwakadiko Sister Tabet kuZimbabwe uku?
Isusu zvakatiomera, mari dzacho hadzisi kumbokwana kana kiro pei yacho yaya zvakaoma. Nyango kunotenga chikafu chacho chiri kudhura zvisingaite, tona tinopiwa kutani makuseni mari yange iri muyeko keshi. Zvo zvakaoma, inge sitongokwana kana kutenga zvinhu. Ndaida kutenga mafuta ekuzora, ndaida kutenga fefi, but mafuta ndaimbotenga 10 nhasi ndamaona ari pa27 ekuzora. Uye fefi ndaida kutenga, ndakaitenga last week ichita 11.50 nhasi ndasvika ichinzi kuita $30 bond. Ndaida kutengo mafuta emuriyo ari kuita 23 bond, kana iriko iko keshi ari kuita 27. Isini pandoshanda ndopiwa 300 bond nemurungu, uye zvanondisira meko keshi. Saka mari yacho iri kubva yatoshaa, noti ukapawo chese chauri kutenga mari inenge ichingobatwa ichingobatwa, saka zviri kubva zvarema zvisingaiti. Ngava nevari vapurezidendi ngavataurira noona achamisa zvekuti zvinhu pamwe zvingetionani vangokwanisa kuita dialogue inobatika, kuti pamwe zvingetionani kuti life yedu yeve iri nani. Mayadhi matiri kushaa nomu zvakatiomera, varungu vacho havatoramba vakadzanya, vasikanombodzuramo. Saka vedai vangotauriranawo.
Don Samkange.
Vasamukange, makadiko Karibok?
Nisu ndobofara munhu asi chimba chakwira kuno kundokwataita chipa chakachipa, nhasi chakwira kuKaribok Bakery. Ndivi racho riri kukwidzwa irororoka, dai uri kuti kukwidzwa chiwani hakundori nakana. Izvozvo tangupaka zvinoitika, hapana zvinhu zvekufamba. Saka zvinhu zvacho hazvina kutombomira mushe, vari kupa vanhu mabhondi kumaketi zvinhu zviri kutredwa neUS. Tinoda kuti tenge hiri tinacho riri kudyora 250, isu tenge tiri kumasecurity guards topiwa 250 ekukeshi. Nevana 4 apa, kana takutaura mari yekutiitira vana, ngatitataure zvemabhondi, ngatitaure zvemaUS dollar. Ndikawana 305. Inozi economic gymnasia inenge yakuitika ipapo. Chamuka inyama.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Mangwana.
Nzwisa yekambo Teresa kubva kuna Mushakabvu Simon Chopa Chimbetu. Katisvitsa kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komiti yeparamende inoudzwa kuti kushayikwa kwemafuta mumagaraji kuri kukonzerwa neuori uri kuitwa nevemakambani anotengesa peturu nedhiziri. Kudomwa kwaamai Lois Matanda Moyo, sasa chigaro wekomisheni inorwisa uori, koshorwa nevamwe. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinovhara hofisi yaro muHarare nepamusana peuori unonzi wanga uchitekeshera muhofisi iyi. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtokazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 30 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abebhanga elikhulu lelizwe leRBZ batshele amalunga edale lephalamende ukuthi udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni lubangelwa yikungathembeki komumo wezomnotho, inkohlakalo, izikwelete lokunye okuthiyeneyo. Isicelo sokuhlawula isibambiso sebheyile ekuthethweni kwecala labalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngeviki edluleyo sizaqhubeka sihlaziywa kusasa. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ithi isimise umsebenzi abaqondisi bogatsha lwayo eZimbabwe phezu kwedaba lwenkohlakalo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa baveze izizathu eziningi ezokuthi bekhululwe ngesibambiso sebail kanye lokuthi abangeke bebaleke elizweni ngoba nxa befuna lokho ngabe sebakwenza. Bebecela ukukhululwa emthethwandaba ngemali yesibambiso ebheyili njalo umthethwandaba ubukuphikisa lokhu. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights igcizelele lokhu kumsakazo weStudio 7 njalo yathi udaba lolu luzaqhubeka kusasa, okutsho ukuthi abasolwa abazaqhubeka bevalelwe esitokisini. Abakade bedinga ibheyili namuhla babalisa omnumzana Nyasha Frank Mphahlo, uGeorge Makoni, uTatenda Mombeyarara, uGamchirai Jacob Mukura kanye lonkosazana Farirai Gumbonzwanda. Ngaphambilini batshele umthethwandaba ukuthi abanikwa ukudla entolongweni njalo balala phansi esamendeni bengembathanga. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Makoto Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWomen of Zimbabwe Arise, ethule umbiko izolo isola ukubotshwa kwalaba bantu.
Esikuselayo ngeinformation esiyitholileyo kuthiwa la abantu kade behambe bayatraina ku-strategic non-violence i-theory le-practice. Nxa ungukuthi kuliqinisa ukuthi wabotshelwa khona lokhu ngakhala i-statement ziqhuma ngokuthi khona i-strategic non-violence asoqala yiyo indlela thina abalweli bamalungelo onto kumele siyisebenzise kayiladlakela, ngoba ukuze kuthiwa umuntu i-human rights defender kumele ahloniphe ama-principles amabili. Olokuqala ukuthi non-violence leyo universality. I-non-violence ukuthi yonke imisebenzi yakho yenza uyabuyenzi ngebandlakela. So thina sikubona njengenhlanganiso eyodwa nje isebenza i-non-violence, i-strategic non-violence ekwenzeni kwethu. Sibona kusebenzela ngoba asihlukuluzi muntu, akulimali muntu, silwela amalungelo, sidimande i-social accountability kuma-policy makers la kuma-duty bearers ngendlela engiladlakela. So kuqakathekile kakhulukazi ukuthi nxa abantu behambe bayatrainwa, betraina i-non-violence akusoqala because kwenze iwoza yasukuma ilungelo u-Section 59 ukhuluma nge-peacefulness. So i-peacefulness yangkhona kumele bayithole ngokufundiswa, unless nxa kulokunye esingakwaziyo. Without strategic non-violence iwoza kayikho. esisebenza ngayo udlakela kalukhu kuwoza.
Lingabe lizwela kakhulu abesifazana kumbe likhuluma ngabo bonke ababothiwe njalo lithini ngabesifazana
ababothiwe? Ngakukhulumela kakhulu kwabesifazana ukuthi khona xa sinanzela umama nxa ebothiwe abantwana ngekhaya, umama ikhathi esiningi yogcina abantwana uba kuma-cells komuntu ongumama lo kulo muntu ongubaba kulo kuthiyana ukuphathwa kwabomama izindingeko zabomama ekubothweni lelezo obaba ziyehlukene kakhulu kanje. So ikwathi sikhuluma ngokuthi khona kuyabe kuliphutha nxa ngokuthi uhulumende amapholisa abophe laba bantu evela trainer kumbe kuvela qeqeshwa kumzabalazo ongeladlakela i-strategic non-violence.
Inhlanganiso yakho ikumanyano we-Matabeleland Collective njalo lake labiza umongameli Emerson Mnangagwa ukuthi lixoxisane la ngezinye indaba ezihluphayo eMathebeleland. Lingabe kathesi lokhe lisuthiseka ngombuso wakhe kumbe kunenge elifuna ukumtshela khona?
Ingxoxo ziqhubekela siya phambili. Nxa sokulento esifuna sizazi umphakathi ukuthi sisole lokhu lalokhu sizakukhuluma ngemva kokukhulumisana la isizwe, ngoba kathi sesile ndlela yokukhulumisana lo mongameli welizwe. Ongoing engagement futhi asukuthi isingeja naye laye yedwa kuphela. Ulama ministries alento ezihluphayo esazikhuluma ngazo nxa sesitheza khulisana labo sabonisana kwakathi siyaqelisana ukuthi sifuna lokhu lalokhu lalokhu nxa bengasakwenzanga kumbe nxa sekwenzile sesingukuthi upublicize sawuphaphisaze ngesikhathi esifanele.
Lo ngunkosazana Makoto Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ithi isimise umsebenzi abaqondisi bogatsha lwayo eZimbabwe phezu kodaba lwenkohlakalo njalo. Lolu gatsha soluphethe okwamanje ilabo abazakhangelana lezikwelete ezalolu gatsha lokunye okuthiyeneyo. Inhlanganiso le yethu le umbiko lo namhla isithi yenze lokhu ngenxa yokungethembeki kwenkokheli okukhanya ukuthi kayisebenzisanga imali ngemfanelo. Ithi inhlolisiso eyenziwe kusukela ngomnyaka ophelileyo iveze ukuthi ezinye izisebenzi bezintshontsha imali okumangalisayo. Ithi isimangale udaba lolu emapholiseni ngakho kayisoze ikhulume okunengi ngokwenzakalayo. Inhlanganiso le igcizelele isithi isizama ukudinga enye imali yayo ebantwini abacatshangelwa ukuthi bayintshontsha. Kodwa umnumzana Cousin Zilala oyengumqondisi we-Amnesty International eZimbabwe uthi wabanjwa ngamandla ukuthi asuke esikhundleni sakhe nyakenye. Uthi kazange anikwe ithuba lokuthi aphe ubufakazi bokuthi basebenzisa njani limali okuthiwa kayisetshenziswa ngangemfanelo. Uzilala uthi kungamanga ukuthi wantshontsha labanye bakhe abagoqela umnumzana Tekshiwa Musiwa lo nkosikazi Sibongile Zilala. Abathathu laba sebefuna ukuthi bahlawulwe izigidi ezintathu zamadola i-$3 million yokuqanjelwa amanga i-Amnesty International. Asizweni umnumzana Cousin Zilala exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Mina abangisangi 7, they forced me to resign. Na resigna because of their pressure. So it's not ukuthi bona kule problem abayi-identifyayo kimi baze bangixotshe umsebenzi. Abangixotshanga umsebenzi, na resigna. Kodwa ukungixotsha kwabo ukuthi they created such i-environment eyenza ukuthi umuntu ubone la ukuthi angisafunakali lapha emsebenzini. Especially they are one of the senior directors ose-London. Wangitshela ukuthi ngimele ngitshiye umsebenzi because sengihlale kakhulu. Kodwa wayefuna ukuthi mina ngisuke because banabantu babo abafuna ukubafaka and sebekugcwalisile namhla because anti basebexotshile ibhodi ekade likhona sebefake abantu babo. Yibo abantu abakade befuna ukuthi bebafake kwamisa. Ayikhona ukuthi kule problem engayenza yakula. Bathi bona ngathi mina sengirizanyele ngabanika 3 months notice. Sengibaphile 3 months notice, they couldn't even carry out the audit ngikhona because ngangifuna ukuthi beyenze ngikhona just to
prove my case ukuthi mina angilaqale ngalenzayo because bona babefuna ukusebenzisa i-audit because mina ngase ngibasukile kudala e-court. So it was a way yokuthi bavale isikhala labo kini because ngabasuka for constructive dismissal. So i-audit le babefuna ukuyisebenzisa ukuthi bevale indaba ese-court kodwa bayehluleka because even audit yakhona ayiphumisanga cala elayenzakalayo, akulacala elayenzakalayo because bawareporta after the media report, bawareporte emapoliseni.
Emapoliseni bathini babazilala?
Amapolisa ayenze i-investigation bakhangela i-audit babela ama-policies e-amnesty belako konke kuhlanganisele i-constitution ye-amnesty kodwa baswele ukuthi icala lakhona lingaphi. I think babuza labo ukuthi imali eyatshontshwa imalini. Even labo abe-amnesty ngifola ukuthi bayenelise ukuphendula umbuzo nalo ukuthi nxa kule mali eyatshontshwa imalini. Abawuphendulanga umbuzo nalo because ngamanga akwakungela lutho. Amapolisa lawo athi wona no lapha akulacala bagcine bebhala incwadi ku-amnesty ukuthi if you have evidence yokuthi abantu laba batshontsha bring more evidence kodwa elisi inike khona kathesi akula lapho kutshengisa khona ukuthi abantu laba batshontsha imali ngamanga. So lathi sabona sesibone khonokho sabona ukuthi lokhu it was just a defamation of character. So we have sued them for about 3 million, the three of us, for defamation of character and malicious arrest. So kule 3 cases in court because of that.
Abanye ngobani bo laba bathathu akubaqamba amagama abo lezibongo zabo sizithola.
Right, omunye wakhona nguchairman othiwa nguTekshwa Msiwa owaye nguchairman e-Amnesty Zimbabwe. Omunye wakhona was the finance manager othiwa nguSibongile Zimbera. So bona sibathathu njalo sibathathu kangako yithi esayenza khonokho.
Ye, kodwa icala langikhona kathesi elisemthethwandaba lihamba njani?
Ya, sikathesi sokumelela ukuthi indaba yakhona sokumelela ukuthi thina sabasuwabo bona we have not seen their response to appear ukuthi they want to defend. Asikabikwazi ukuthi sebephendulile yini ukuthi bafuna ukudefenda but we send them someone, sebelivizile amasamone.
Umnumzana Cousin Zilala wayengumqondisi wenhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje isikhulumeli se-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Robert Shivambu, walile ukukhuluma ngalolu daba.
So I don't want to go into a debate with Mr. Cousin Zilala. It's precisely his decision if he's been talking to you.
Kangifisi ukwenza ingxoxompikiswano lomnumzana Cousin Zilala. Kukahle kakhulu nxa efise ukuthi akhulume lani.
Yeah, so unfortunately we cannot comment further than the statement that we have issued for legal reasons.
Ngasizoze sikhulume okwedlula lokhu esikwethulele uZulu namuhla ngoba lusemapoliseni.
Because the issue that we're talking about is being investigated by Zimbabwean authorities. So we are not commenting further. I'm sorry we can't.
Umnumzana Robert Shivambu ngumqondisi obona ngokukhitshwa kwembiko kunhlanganiso ye-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika. Ubexoxa ecingweni ese-Johannesburg kwele-South Africa lo Gibbs Dube. Umqondisi webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutshka, kanye lomphathintambo obona ngezamandla kagesi umnumzana Fortune Chase namhla batshele amalunga edale lephalamende ukuthi udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni lubangelwa yikungathembeki komumo wezenotho, inkohlakalo, ungaqhubi kuhle umsebenzi kanye lokumemethekiswa kwembiko engayisiyo enkundleni zokuxhumana. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana John Mangutshka lo Fortune Chase bebephendula imibuzo phambi kwekomiti ebona ngendaba yemihlobo yamandla emlilo eye-Energy and Power Development Committee ekhokhelwa ngumnumzana Joel Gabuza Gabuza. UMangutshka uthi abebhanga le-RBZ bahlawulele ngokwaneleyo imali yamafutha kodwa bathi kukhona okunuka santungwana kundlela ithengiswa ngayo.
In my local economic language, there's something called market failure. So the present market failure.
Kulwazi lwezimali engilalo kukhona okubizwa ngokuthi ikwehluleka kwesimo somkambo. Lesi yisimo esibangelwa yikungaziphathi kuhle.
To be accountable to for
inflation. Uchathi yena uthi isimo sezombusazwe ngesinye esengezelela ungazinzi kulomsebenzi.
I've been told ZANU PF gurus, I've asked ZESA to itemize.
Ngiyele abezisa ukuthi abaveze labo abalezikweleti kungabe ZANU PF. Kulapho esizobona khona ukuba labo ukuthiwa ngushefu balesikweleti esingakanani. Ngoba kuvele ubala ukuthi ukuthi yibo okumele behlawule leyo mali. Kuqakathekile lokhu ngoba nxa umsebenzi ungasaqhutshwanga ngendlela kubangela ukungalandelwa kwendlela zokuthengwa kwempahla edingakalayo. Okuyikho okubangela ukuba sibe nalesi simo saseGwanda.
That's how you get the Gwanda situation.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Manyanya uthi uhulumende uyazehlulekela.
Let's all agree, I think as a nation, that there is the failure of political leadership.
Masivumelane njengesizwe ukuba silenkinga kundlela ezombusazwe ziqhutshwa ngayo esokuziveza kundlela siqhuba ngayo umsebenzi nakumthetho esiyisebenzisayo. Ngasilayo indlela yokusebenza esiyilandelayo engenza umuntu kazane abe nalo ithemba lokuba sizoyixazulula inkinga esiyiyo. Singanelisa ukuba lo muntu oyedwa nje ogatsha lwezimali ongatsho ukuba le yiyo indlela esesiyilandela ngileqiniso lokuba konke lokhu kungaphela.
A solid way out to say, guys, this is the way to go. I think all this will stop.
Kusenjalo, omunye wabasakhulayo wenhlanganiso yeZimbabwe Citizen Forum, umnumzana Lonia Seroji Majoni, ukhuthaza uZulu ukuba abekezele.
Njengami namhlanje uyabona ukuthi nami sendindeve ezinkulu. But kwakukhulunywa back then, ngangisesengane, ngangimntwana, but namhlanje sengikhulile. Lami sengifike kupoint yoku-analyze ngabona ukuthi hayi okwakusenzakala kudala kumbe ngangimncane kumbe ngangingakuboni, but namhlanje ngihle ngakubona ukuthi hayi this is the best way to go forward.
Umnumzana Chasi uphinde njalo wavela phambi kwedale lephalamende le-House of Assembly lapho bephendula khona imibuzo echiyechiyeneyo phezu kodaba lokusilela kwamafutha ezimota okulokhe kuqhubekela phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabesifazana olweyasihluzeni bomama kuLive Talk namhla sikhangela ukonakala komnotho. Kambe abesifazana kubaphatha njani lokhu? Tumelani iWhatsApp kumbe iText message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umnumzana Boris Johnson nguye obikwa ekhokhela ebantwini abalakho ukuthatha isikhundla sokuba inhloko kahulumende weleBhilithane lapho unkosikazi Theresa May esetshiya umsebenzi. UBoris ubikwa ubengakufihlo weminyaka eminingi ukuthi leso sikhundla uyasifuna ngempela ngoba esakhula esesikolo ekolishini wavele watsho ukuthi ngelinye ilanga uza kuba inhloko kahulumende. Ukuthabalala komnotho ongela mkhawulo sokubangele ukuthi abamankampani amanengi kanye labengatsha zikahulumende bahlele impadalo ngedola leMelika. Inkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe yethule umbiko isazisa amankampani athwala impahla zawo ngezitimela zayo ukuthi kuqala ngomgqibelo iza kuba isiwahlawulisa ngedola laseMelika ngoba imali yama-RTGS dollars ingasathengi lutho. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lokwabiwa komhlabathi lalo soluthethe inyathelo elifanayo. Intengo yezinto ezitshiyeneyo ezisathengiswa ngemali yama-RTGS dollars layo iqhubeka iqansa mahlayana. Abantu abanengi bathi impilo isibanzimela kakhulu njalo bathi inhlalakahle abayithenjiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa engena embusweni isibuye yabalize. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule lo mgcinisihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Thina njengebandla leMDC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa sokuveze sobala ukuthi esasikutsho ukuthi iZANU izasibulalela ilizwe sokumgceke kuyabehlula ukuthi ilizwe leli benzeni. Sikhuluma nje kunjenje namhlanje isinkwa sesiyi $5.70 kuyabe sokusiya ngokuthi usithenga ungaphi. Abasemaphandleni isinkwa bayasigcina namuhla. iZANU iyehluleka ukuthi ivume isiyehluleke ukubusa leli lizwe njalo kuqinisekile ukuthi iZANU kayikhethelwa kayikhethwanga nguZulu. iZANU yakhetha i-constitutional court kabashiye sebethulekile sebehlukuluze abantwana baseZimbabwe iminyaka esiminengi esipini sithi kusina kudedelwana.
Babu Gawule uyakhuluma uMakhumalo lapho uthi sokulehlulo kuyinto lokhu ngali yadeda kancane.
Ngiyamuzwa sibili kakhulu uMakhumalo, ngiyamuzwa sibili khuluma ngendaba ezimqoka ezithinta isizwe njengoba umumo welizwe unje. Ukuhlanganisa umqondo kuhle kakhulu, kodwa ngithanda ukuthi ngithi mina thina-ke njengebandla elikhokhelwa ngubaba u-Emmerson Mnangagwa ku-new dispensation nalesi kiyo, ngithanda ukuthi ngithi angivumelani lalokho okuthiwo nguMakhumalo yilezi zathu zami ezilandelayo. Okwakuqala ngithanda ukuthi ngitsho ngithi okwakuqala uMnangagwa sibili ngumuntu ofuna ukulungisa izinto, kodwa kule sandla sokwehlulekisa ubaba uMnangagwa esivela ebantwini abayibo abathi izinto kaziwome ukuze kusasa bavuke bethole lokhwana abakufunayo. Kodwa-ke abantu uMnangagwa PF njengephathi ayisiye ekhweza zonke izinto zenezo ezikhwelayo. Abantu bafuna ukuyehlulekisa ngokuvuka namhla abantu bekhwezile izinto bengalazi izizathu zokwenza. Kugangwa kusenziwa yonke into, kubhenwa izimali, kwenziwa yonke into ento yomumeni onjengayona leyo.
Ngiphenduke kuwe Makhumalo, uyamuzwa ubaba uGawule uthe umnotho obhidlizwa yizitha.
Ake sifundeni ukutshelana amaqiniso. Tshela qamba amanga liqambele izizwalana zaseZimbabwe amanga aseze yaphela. Kambe shuwa nxa uza kuthi yizitha, izitha ziphi? Kuyini elathi khona yini elawinayo, yini elibusayo? Kanti izitha zangikhona sezivelanga. Lathatha ilizwe sithenga isinkwa nge-80 cents lina singena ngo-2018. Sathenga isinkwa nge-80 cents, sithenga i-cooking oil nge-$2.50 i-2 liters, sithenga inyama ye-$10 eyayiqeda iviki. Konele ukungena kwihlobo lina kwahle kwadilika. So isitha mbani, isitha yini? So Gawule, isitha nguwe lebandla lakho.
Yebo kunjalo baba uGawule.
Angivumelani la uMakhumalo, isitha ngabantu labo abamhlophe abantu kuthola izibuthi abasapota abanye abantu abathile nganahlonkomo
abantu bavulawa kwathiwa ku-right abantu bevulawa ngesikhathi sisana yithi zitha zenzana esezithenzukile namhlanje sezozisasapoti esezisapote enye ingxenye ngoba zifuna ukuthi kube lenye ingxenye ziyalawula zihamba zifaka zifuna ukuhamba zikhipha ikuyo uhulumende abathile zifaka babo babafunayo yithi zitha
zenzana yatshontshwa mbani ngabelungu abatshontshe $15 billion i-$15 billion satshelwa yizanu upresident wenu esesengumgabe owathi yena kuqatshe $15 billion lina ngendlela elikwazi ukubopha khona abantu kuyasidanisa njengezizalwane zasezimbabwe ukuthi lanamhlanje umgabe selamkhipha lamtshontshela ukubusa i-$15 billion asiyazi ukuthi nga namhlanje sikhuluma kunjenje u-Honorable Nduna o-Echegutu West uphume ku-Auditor General's report ukuthi wathatha $8 million US wathatha $11 million rand uloko ehlezi eParliament umnyango wejele kawazi so ungasitsheli ngokuthi ye kubuya belungu bafuna ukutshintsha uhulumende etshintshwa mbani lathi lina lawina asikhulumi ngokutshintsha kwahulumende sikukhuluma ngendaba zokukhwela kwezinto zikweze izita ziphi kuyini elisemahofisini amafutha enqola zomlilo akweza ngumnangagwa umhlaba wonke jikelele ungaka akula mafutha adula njengamafutha asezimbabwe athi edula enjalo awasatholakali lathi lingena lina ngo-July 2018 sasingamithi naye kuba-fuel station zidinga amafutha so lokho kukhuluma yiloko ungacatshi ngomunwe gawule
akuyigqibe baba uGawule
Makhumalo amasela akhona kuzani uPF amasela akhona ngokufiyelo amasela ncha akhona and amasela ikhulumende yethu lomlando ukuthi lise i-corruption ngoba amasela la asebenza nabathengisa abakhona ngaphandle kwelizwe bebambene amasela la yiwo asithambanisela ilizwe ukuthi ilizwe lingalungiseki inhlelo zikamthuli zeneze ezinhle zisupportedwa yiwo yizizigangi nezezikhona
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla elibusayo elezanu PF obexoxa endawonye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Tabitha Khumalo. Abantu abangena kumakhulu lamakhulu bakhangelelwe ukuthi baza kuthi kwaqa enkundleni ye-White City ekobulawayo kusasa kumbuthano wokuvalelisa umkhokeli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa yena ubhubhe ngeviki edluleyo uDabengwa uzabekwa emanxeleni entabazinduna ngomgqibelo nangu umne wabo kaDabengwa umnumzana Sipho Dabengwa echasisa ngombuthano wakusasa
sesilungisele umsebenzi wakusasa ukuthi uzaqalisa e-White City ngo-9. Imota zonke sicela ukuthi labantu bahambe bahle baqonde e-White City. Imota eyazabe ithwele i-HES iyezalandela after abantu sebefikile e-White City Stadium. Abantu basuka ngaphandle kokubulawayo uhulumende uselungise amabhasi azaphika abantu endaweni ezehlukeneyo ukuthi babuye lapha. But amabhasi amaningi ngawobulawayo. Then iMatuhuleni North neMatuhuleni South. But kulabanye abantu abazabuya bephela kwamanye ama provinces. Siyakwazi ukuthi ngomgqibelo kuzabuya abantu abavela eSouth Africa, aba-ANC, umkhonto wesizwe. Sizwa kuthokoza phela amanye ama-chiefs azabuya kodwa sizakwazi i-confirmation yakhona ntambama namhlanje. Ngomgqibelo sokulungisiwe sibili lokuzwayo lo hulumende la uselungisa umgwaqo. Lapho imoto ziyahamba khona sithemba ukuthi kusasa ezakwazi ukuphelela ukulungisa umgwaqo kuzokuthi imoto zihambe kuhle and then sebehambile abantu kuyabona lapho kuyafakwa khona amatende lalapho kuzafakwa khona izitulo and then u-econet lazihambe wafaka i-booster ye-internet
umnumzana Sipho Dabengwa ngumne wabo kamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa obekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili amakhulu abantu akhangelelwe ukubuthana kobulawayo kusasa ekuvaleliseni umuyi umnumzana Dumiso Tabengwa. Abebhanga elikhulu lelizwe le-RBZ bathi ukusilela kwamafutha ezimota kubangelwa yikungethembeki izikweletelo kunye. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngenjabulo nguntungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.